manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 13/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichapinda mumaby elections imomo, sikondesta ikoko munzvimbo dzese dzatinofanira kukondesta isusu vadiki, tichitaura hangu vamwe vadiki vakaitawo seni, tichitarisira pakukuru kwakuti isusu tinoda kumiririra zvinhu zvikuru zviri kuitwa naPresident E.D. Mnangagwa. Tizviite zviitike kumacouncils, zviitikewo nemumaconstituencies edu, zvikuru nekuratidzira kuti isusu tisu bato riri kutonga.
Bato rezano PF nhasi ratanga kutambira magwaro evanhu vanoda kumirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume. Hurumende yoshorwa nepamusana pekutadza kuferefeta nyaya dzekupambwa kwevanhu munyika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezano PF nhasi ratanga kutambira magwaro evanhu vanoda kumirira bato iri musarudzo dzeby elections dzichaitwa muna kurume. Asi zano PF inoti ichatanga yaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemuna kurume. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kunhengo dzebato ravo, murongi wemisangano muzano PF vaMike Bima vati zano PF ichapinda musarudzo dzemaby elections, nekudaro vese vanoda kumirira bato vanofanira kuendesa magwaro avo kumahofisi ebato iri mumatunhu avo. VaBima vati izvi zvinofanira kuitwa kusvika mangwana nenguva dza4 masikati. Vati masachigaro ematunhu anofanira kuendesa mazita evanhu ava kumahofisi echikamu chebato ravo chekuronga musangano kana kuti commissariat nemusi wemugovera masikati. VaBima vati bato richaziisa mazita evanhu vanenge vabvumidzwa kuti vamirire bato, uye kana pachinge paita vanhu vakawanda vanoda kumirira bato pachinzvimbo chimwe chete, pachaitwa sarudzo dzemaprimary musi wa20 ndira. Zimbabwe Electoral Commission yakaziisa svondo rapfuura kuti vanoda kupinda musarudzo dzemaby elections idzo dzichaitwa musi wa26 kurume vanofanira kunyoresa kuzek musi wa26 ndira. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna VaBima sezvo vati vange vasiri muhofisi. Mumwe wechidiki muzano PF vamunashe Mututsa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chiziviso chebato ravo, uye vechidiki vachaendesa magwaro avo kuti vapinde musarudzo.
Tichapinda mumaby elections imomo, tichikondesta ikoko munzvimbo dzese dzatinofanira kukondesta isusu vadiki, tichitaura hangu vamwe vadiki vakaitawo seni, tichitarisira pakukuru kwakuti isusu tinoda kumiririra zvinhu zvikuru zviri kuitwa naPresident E.D. Mnangagwa. Tizviite zviitike kumacouncils, zviitikewo nemumaconstituencies edu, zvikuru nekuratidzira kuti isusu tisu bato riri kutonga.
Bato rezapu razivisawo kuti richapinda musarudzo idzi nekuti zvakakosha kuti veruzhinji vawane vatungamiriri vanovashandira. Mutauriri wezapu vamusongerwa Njovu vati pane matambudziko akawanda anoda kugadziriswa munyika.
Isusu semusangano wezapu tiri kuti demokrasi inodiridzwa nemvura inonzi vanhu vanenge vaine vamiriri vavo. Kashayikwa vamiriri vavo, demokrasi inenge yakanganiswa. Saka tikuda kuti tipe vanhu veZimbabwe mukana wekuti vaya vawane vanovamirira, ndiyo inonzi demokrasi yacho.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti bato ravo ritori mushishi yekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume. Asi vati rwendo runo havasi kuita sarudzo dzemaprimary vachiti dzinopesanisa vanhu. Vati vanhu ndivo vanosarudza vanhu vavanoda kuti vavamiririre kubva munzvimbo dzavanogara.
makandidati anodeploya nepasi, whether mubi-election kana kuti mugeneral election, anofanira kubva mucommunity. Saka zvinenge zvatisiyanei nezvataita kare zvokuti anonzi maprimary election ari kukonzeresa mhirizhonga. Muri kuona kuzanu vari kurovana nenyaya yezvigaro instead of vafokase panyaya yeugaro. Saka isusu zvatiita nekuti tiwa expanding choice and selection yemakandidati nekupa power kuvanhu kuti vasarudze vanhu vanovamirira, ingave kuri kuparamende kana kukanzuro.
Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati vatove pedyo nekupedza kutsvaga vanhu vachamirira bato ravo musarudzo idzi. Asi kunyange hazvo mapato makuru munyika nemamwe ari kuita gadziriro yesarudzo idzi, bato idzva reIdeas Party for Democracy rinoti kupinda musarudzo idzi kutambisa nguva nemari. Mutungamiri webato iri vaHerbert Chamuka vaudza vatori venhau kuti havasi kupinda musarudzo idzi, vachiti vachapinda musarudzo dza2023.
Hatidi kuzadza paramendi nevanhu kuti isusu vezano takawanda, isusu veMDC takawanda muparamendi, asi vanovhota ndo vari kufanira dzara vakawanda vari mumaruwa ndo vari kutambudzika kuchiguta mazadza muparamendi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatara 26 kurume sezuva rekuita sarudzo dzekutsiva vanhu vakadzingwa kana kufa muparamende nemakanzuru. Pane zvigaro makumi maviri nezvisere muNational Assembly nezvigaro zana nezvinomwe zvemakanzuru zvichakwikwidzwa musi wa26 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano rinomirira vashandi vemakanzuro emaguta nemadhorobha reZimbabwe Urban Council Workers Union rinoti riri kuda kuti vashandi vose vemakanzuro aya vabhadharwe mihoro yavo pamwe nemari dzekubatsirikana nemari yekuAmerica. Sangano iri rakatonyorera makanzuro aya svondo rapera richiazivisa nezvedanho iri. Munyori weZimbabwe Urban Council Workers Union vakuda kwashe munengiwa vanoti sangano ravo rakatora danho iri nekuona kuti mihoro yevashandi vemakanzuru yavari kuwana iri mumadhora emunyika haina chaichakwanisa kubatsira nacho, sezvo zvinhu zvizhinji munyika zvave kutengeswa nemari yekunze. Sangano iri rinoti riri kuda kuti zvikamu 50 zvemihoro yevashandi zvinge zviri mumadhora ekuAmerica. Rinotiwo makanzuru anofanirwa kutevera zvakaitwa nehurumende zvekubhadhara vashandi vayo mari dzekubatsirikana munguva yeCovid-19 nemadhora ekuAmerica, richiti hapana asingazivi kuti makanzuru ari kubhadharisa mimwe mitero nemari yekunze. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vemakanzuru kuti tinzwe pavamire panyaya iyi. Asi mutauriri wekanzuro yechitungwiza vaLove More Mayor vati vanga vasina ruzivo nezvetsamba iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navamunengiwa pamusoro penyaya iyi.
Nyaya iripo mukoma Jonga ndeyekuti takanyora tsamba kusangano rinosanganisa makanzuro ese maguta rinonzi Urban Councils Association of Zimbabwe. Tikanyorera zvemakanzuro ese emuZimbabwe emaguta. Tichitaura shoko iroro nderezvokwadi rekuisa chikumbiro chekuti vashandi vabhadharwe nemari yekuAmerica.
Chii chakasvitsa kuti muise chikumbiro ichochi chekuti mubhadharwe nemari yekuAmerica? Tichiona kuti Zimbabwe ine madhora ayo emunyika.
Chikonzero tiri kuti isusu at least hafu yemari inohora mushandi inge iri muma-US dollars. Inyaya yekuti mari yedu yemuno muZimbabwe inoshayiwa simba zuva nezuva, uyezve tiri kutarisa kuti zvinhu zvizhinji atingati magoods and services ari kuchajiwa nema-US dollars. Tinofunga kuti makanzuro anokwanisa kubhadhara mari iyoyo nekuti fuel iri kutengeswa nema-US dollar vari kukwanisa kuitenga. Zvakakosha zvese vari kuzvitenga either muma-US dollars or vachishandisa marates pamusika mutema nekuti ndiwo anotenga swanawo mukati me the market and the economy. So labor is also a very important component ye cycle yedu ye production. Saka tiri kuti ngaikosheswewo ipiwe mari ine chaingatenga kana mwedzi wapera kuti mushandi akwanise kurarama nekuraramisa mhuri yake.
Saka makanzuro akatambira here tsamba iyi yamakanyora uye matimawana here mhinduro kubva kwaari?
Samba takanyora makanzuro akatambira uye iyo association inobatanidza makanzuro yese yakaiona. Saka tine tarisiro yekuti pavachawana mukana wekuisa musoro pamwe chete, iyo inyaya ichapuwa mukana wekunge iri padariro kuti igadziriswe vashandi vemakanzuro vabatsirwe nechikumbiro ichi. Nekuti chinobata vashandi vese vepasi nevepamusoro. Saka tarisiro yedu ndeyekuti chichatambirwa.
Matanho aipa amuchatora sesangano kana makanzuro akasatambira kurudziro yenyu?
Tine tarisiro yekuti munhu wese anorarama munyika yekwedu achiisa pfungwa dzake panhu pamwe chete. Chikumbiro chatakaisa kumaemployers emakanzuro ichi chinganzi pachirungu chiri reasonable, nekuti chiri kutaura mumazviro kwazvo ezvinhu zvinoitika munyika munomu. Ende munhu wese anorarama munyika ino anotozviziva kuti zvinhu zvese zviri kutengwa nemaus dollars. Saka isu seunion inomirira vashandi tichaita zvese zvatinogona, asi tinokuti chikumbiro ichi chinzwike uye chizadziswe. Asi tinoda kupa nhaurirano mukana pakutanga, asi kana nhaurirano dzaramba tichaenda zvakare kumamembers edu akatikumbira kuti tinyore chikumbiro ichochi. Totaura kuti nhaurirano dzaramba toonesana mamatanho atingatora kuti nzwiri redu nechikumbiro ichi chinzwike.
Munyori weZimbabwe Urban Council Workers Union vakuda kwashe munengiwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana kana kuti 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 668 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane gumi nevashanu kana kuti 5215. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvina zvine mazana mana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 224,433. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamirioni mana ane zviuru zana nemakumi masere nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 4,183,395. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru mazana maviri nezvinomwe zvine mazana matatu nevasere kana kuti 3,207,309. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru gumi nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevatatu kana kuti 18,763. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization runoti mhando yechirwere cheCOVID-19 yeOmicron variant iyo yanga ichitapuriranwa zvakanyanya uye munguva diki inenge yava kuratidza kusakwira zvakanyanya munyika dzemuAfrica. Sangano iri rinoti vanhu vanodarika mamirioni gumi muAfrica vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu mazana maviri nemakumi matatu ezviuru 230,000 vafa nechirwere cheCOVID-19. Hurumende yeAmerica yakasimbaradza zvirango zvayo zvayakatemera North Korea zvakanangana nevanhu vashanu vainoti ndo vari kushandiswa mukutengera hurumende yenyika iyi zvinhu zvinoshandiswa mukugadzira zvombo. America iri kudawo kuti dzimwe nyika dziitsigire pakutemera North Korea zvirango. Bato rinopikisa reMDC Alliance runoti nyaya yekusaferefetwa zvakakwana kutsakatika kwakaita vanhu vakaita savaitai Dzamara vaPatrick Nabanyama nevamwe vanopikisa vakaitwa kafira mberi ndiko kuri kupa kuti kupambwa kwevanhu nevanofungidzirwa kuti vasori kurambe kuchienderera mberi munyika. imwe nengo MDC Alliance vajoini mupanduki vanoti vakapambwa kubikita kumasvingo nemusi wechishanu vakatochwa ndokusiya vakandwa kumashava nevanofungidzirwa kuti vasori vamupanduki vakatoenda kunomangara nyaya iyi kumapurisa. Imwe nengwe bato reMDC Alliance Wanyasha Zhambe Mawere vakarohwa kumasvingo vakafa muna mbudzi gore rapera nevanhu vakadoma mazita kumapurisa, asi kusvika pari zvino hapana munhu atasungwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International neHuman Rights Watch anogara achikurudzira hurumende kuti iferefete nyaya dzakadai. Asi hurumende inoti vakawanda vanopikisa vanenge vachinyepa kuti vakapambwa nekuda kusvibisa zita renyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yeZANU PF waGilbert Dzikiti pamwe nameya weHarare vakambomiswa basa vari nengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume.
Munyika muno mune inonzi Harvest of Fear yaitaurwa navamasipula Sitole. Vanokohwa kuchityidzira go rekuchityidzira ndorinoshanda neZANU. Zvese zvavanoita igo rekuvhundisira, rekumbunyikidza nekutora vana vevanhu vachinyangarika vasingaonekwi. Vanaitaidza mara nanhasi havaonekwi. Munhu kunyangarika semweya, munhu kushayika. Vanhu vanotorwa pano nepapo, chero aita chipi nechipi, onzi kana wataurisa wotorwa wonyangariswa, wonokandwa uku warohwa wakuvadzwa.
Vadzikiti, tipewo pfungwa dzenyu.
Manhu emhuri yeZimbabwe, tinofara zvikuru kuti kutora nyaya yemaalleged abductions aya ari kurwa nezvavo aya. Maabductions, alleged abductions aya ari pautapwa hunotorwa nezvavo upambwo huri pakati wande. Tiri kutoona isusu kuti chinogona chiri chekutanga, iri popularity way yekuti munhu anoda kuwana kuzivikanwa nenyika yese through mapepanhau, through masaisai esocial media nemaredhiyo iwaya. Takazoona izvozvo kuna vamugombei vaitungamira madoctors panguva yekuratidzira iya. Vakanga vaine agenda yekuda kutsvaga mbiri yekunzi havazoshayikwa pano nyika pasi oda kutsvaga kuwirwa tsitsi kana kusimudza hasha dzevanhu vokumavirira pamusoro penyika yeZimbabwe. Saka tinobva taona kuti nyaya dzeupambwa idzi dzinotogadzirwa vanhu vakatogara makawanda vachitsvaga ivo kuti toita sei kuti vaone mbiri yepano pasi, kuti vaone mbiri yekusvibisa hurumende iri kutonga kana kuti kusvibisa bato riri kutonga reZANU PF uyezve kusvibisa masecurity arms enyika yedu yeZimbabwe ino iyi. Masecurity institutions edu ari kusvibiswa nemaitiro iwaya munyika yeZimbabwe.
Todzoka kamuri wa Mafumi.
Iko kungoshayikwa, kungoonekwa usipo pawanga uchifanirwa kunge uri. Inyaya inotyisa, haityisi atorwa, inotyisa une vanoona, vanoona kunyanya nokuti vanenge vachiudzwa kunzi kana mukataurisa muchange muchipinda munyatwa yapinda mwenyu mukavhunza demokrasi muchange muchitorwa, mukada rule of law muchange muchitorwa. Kutadza kutonga nekuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe ukaona vanhu vachiita kuda kuita kurechichidziro.
Petai chirongwa chedu vadzikiti, tisaswerere kuvhi yakatiyo.
Tinoona kuti vese ava vanonzi vese ava vabatwa vese ava vanozobuda through vachinzi vatofonera vatungamiri vavo nemapato avo ezvinopikisa kuti tiri pakati votiya votozoturwa pakati paya votozobuda vachirembedzwa rembedzwa kuzvidzwa dzanyaya dzekuti vamwe vanenge vakafanira dzakabuda kumasvingo musuno dzekuti mwana anga kuti ndaizozvava zvakati ndakanga ndiri pakati. Varume, hatidi kusvibisa nyika yedu. Ngatitarisei upambwa uyu nenzira dzakawanda. Upambwa zvakarewa kutsvaga futi mari madonations kana kutsvaga kuda kuonekwa netuma foundation vari kunza vanopedzera vakutumira mari kudzi ngamboya kuno vamugombei timboona kuti zvanga zvakamira sei kwavanga vari ikoko. Vakomana, yatova nyaya yekuti munhu akada kutokwira hake ndege nekunozika zvake kuNetherlands nekuSweden nekutumwe tunyika nyika uto achinyepera kuonekwa asi achiziva zvake kuti it was just a gimmick yekuti akwanise kunge achienda kune nyika dzekumavirira achita fundraising yekuda kuti upenyu
wavo. Vanga vari meya veHarare vakambomiswa basa vari nhengwe MDC Alliance vaJacob Mafume, manzwa zvakare kubva kunhengwe yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yeBotswana yakawedzera mari inotambirwa nevashandi mudzimba pamwe nemumapurazi nezvikamu zvisere nezviga zvina kubva muzana. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda mabasa aya munyika iyi zvinoti mari yakawedzerwa iyi ishoma kwazvo. Shingirei Madondo anotipa nyaya iyi.
Bazi rezvemabasa muBotswana Employment Labour Productivity and Skills Development rakazivisa svondo rino kuti vanoshanda mudzimba nekumapurazi vanofanirwa kuhoreswa mari inosvika ku1084 yemapula yemuBotswana pamwedzi kubva musi wa1 ndira zvichienda mberi. Munyori mukuru mubazi iri vakaiimerwi kuitsimang vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende yakaona zvakakodzera kuti kuve nekuwedzerwa uku kuitira kuti vashandi vemudzimba nekumapuranzi vakwanise kuraramisa mhuri dzavo mushure mekukura kwemitengo yezvimwe zvinhu zvinodiwa muupenyu hwemunhu.
Chikumbiro changu kuvashandi iri ndechekuti vanofanira kuhoresa vashandi mari yatarwa nehurumende, nekuti anowanikwa achipa mushandi mari iri pasi achati baba nemuridzo.
Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda mudzimba nekumapurazi zvinoti mari iri kutaurwa iyi shoma kwazvo zvichienzaniswa nekushanda kwavanoita uye kudhura kwezvinhu zvinodiwa nevanhu zuva nezuva. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda mumba muguta reHaburoni muzvare Teresa Makosa vanoti mari iyi shoma zvakanyanya zvichienzaniswa nekuoma kwoupenyu munyika iyi.
Hapana chinhu chakachipa, mari iyoyo haisi kukwana kana kukwanisawo kuchengeta mhuri, haikwani mari iyoyo nekuti mari ishoma zvakanyanya. Transport izvozvi zviyakira kafu marendausi tinenge tine zvakawanda zvekuita kumusha kwosa. Kamari yacho haisukwana.
Mashoko amuzvare Makosa atsindirwa navaAaron Munditsera avo vanoshanda kupurazi remombe mumusha wemusolotsane pedyo neguta reMahalape. VaManditsera vanoti kungoshandawo nekuti mabasa asi kuwanika.
Kutaura chokwadi, mari iyi hapana zvaichakwana, nekuti ukatarisa basa raunenge uchiita nezvaunenge uchiita ipapo kuti zvinokosha mari hazvienderani. Unozongozvigamuchira nekuti iye zvino tikada kutarisa mabasa acho haasi kuwanika, zvinhu zvakaoma.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yemabasa kana kuti labor expert pachirungu vatsanangurai Gandawa vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana yanyomba vashandi vemudzimba nemumapurazi nekuvawedzera nemari shoma.
Kunyomba madomestic worker, ngatarisa madomestic workers vese vanosenza malong hours. Saka Botswana government basically hapana zvayakaita kuwedzera mari yemadomestic workers. Madomestic workers vaifanira kunge vakapiwa mari inoenderana necost of living iripo, inonzi cost of living adjustment. Iya vakapiwa iri pasi zvikuru kwecost of living yemuBotswana.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzemabasa vakosa mugohori vanoti hurumende yeBotswana inofanirwa kupembedzwa nedanho rayatora, kunyange hazvo vashandi ava vachiri kuhora mari iri pasi pepover datum line iyo iri pamapula zviuru zviri nemakumi manomwe nematatu inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu kuti irarame mwedzi wega wega.
Kunyange zvazvo isingasvike palevel inotarisirwa kuti ingadaro yasvika kuti ndiyo level yesustainability for a family of six, inenge ichitarisirwa kuwana around equivalent ye$180 converted to the Botswana pula. But zvakadaro hazvo, vanotiwo nechirungu half a loaf is better than nothing, so tinoti it's a step in the right direction.
Mugwaro rayakaburitsa mwedzi miri yapfuura, bazi restatistics Botswana rinoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa magwaro ekushandira munyika iyi zvinosvika churu chimwe chete china mazana mashanu ane makumi mashanu. Gwaro iri rinoenderera mberi richiti zvikamu makumi masere nechiga chimwe chete kubva muzana chezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro ekushandira munyika iyi zvinoshanda mudzimba nemumapurazi. Asi kune zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvisiri pamutemo zvinoshanda mudzimba nemumapurazi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHaburoni, Botswana. Dini Shingirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Pera rikaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti hapana mutemo unorambidza mapato maviri ane zita rimwe chete kuti akwikwidze musarudzo. Bato rezanu PF nhasi ratanga kutambira magwaro evanhu vanoda kumirira bato iri musarudzo dzichitwa muna kurume. Hurumende yeshorwa nepamusana pekutadza kuferefeta nyaya dzekupambwa kwevanhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.